Mangwana na kana kwa tereri, tunosanga na zvakare, mangwana na anasi, uri musi wechishanu, chivabu 18, 2018, nguva dzava 6. Makaterera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vemapato anotonga neanotsvikisa muZimbabwe zvavarambe vakatarisa pakuti dambudziko guru riri panyaya yekudhijiti kwemapepa eballot.
Zeki yotaura zvinoda kuitwa panyaya yekuongorora gwaro revavhoti.
Zvekare muchikumbiro ichi takati kune vaya vanozoda kuvhota vachibatsirwa nevavauya navo, ngavabvumirwe kuti vangovhota vachibatsirwa nevavauya navo, kwete zvekuti pave napresiding officer.
Dare rotara zuva rekunzwa nyaya yevasingaoni avo vanoti havasi kufara nekuti hapana mapepa ekuti vavhote muchiwande sevamwe.
Ndakaisa mosheni yangu yekuti one of the busiest streets, kind of the second busiest street in Mashingo, even of Mayor Street, even if we renamed after Mugen Tsvangirai.
Momwe Kanzura wekumashingo oisa chikumbiro chekuti Kanzuru ii iperuremekedzo kuna mushakabvu Mugen Tsvangirai. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Priscilla Chigumba vaburitsa mashoko ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kushandisa nzira nhatu kuongorora nekugadzirisa mazita adzo mugwaro revavhoti kana kuti voters roll mukugadzirira sarudzo dzegore rino. Amai Chigumba vakazivisa kuti vanhu vanogona kuenda kunzvimbo dzakatarwa kunoona vega kana kuenda padande mutande ravo rezek uyewo kushandisa nharembozha dzavo nemaSMS panhamba dzezek. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadeva mavhinga kuti tinzwewo maonero avo.
Zvingagone kushanda kuti vanhu vashandise nzira dzekutaurwa izvi zvakanakawo zvinotaridza kufambirana nenguva, asi dambudziko riripo nderekuti panguva yekutanga painyoreswa kuvhota kwaingoshandiswa nzira imwe chete yekuenda kumahofisi kana kunzvimbo dzakatarwa. Kwaikatenderwa kuti vanhu vaiite padandetande online kana kushandisa mafoni. Zvobviringa kuti kune mhaka yei zvanga zvisingakwanisike kuti pakutanga munhu angorejesta kana akwanisa kugadzirisa online kana kuti pafoni. Uyezve vemapato anotonga neanopikisa muZimbabwe zvavarambe vakatarisa pakuti dambudziko guru riri panyaya yekudhinditwa kwemapepa eballot nekuchengetedzwa kwemapepa iwayo nekuchengetedzwa kwezvinenge zviri pa zvakanyorwa ratingati data rinenge riri online dzinochengetedzwa nenzira ipi. So panofanira kuti pajeke ipapo.
Hazvivhuri mikana here yekubiridzira kana zvava kuitwa? Ndeke kutanga kaka kuti zvichiitwa zviitwe pamadande mutande paindaneti kana pamameseji emafoni apa.
Zvinogona kuvhura mukana wakaipa iwoyo wekubiridzira, asizve panofanira kuti vakuru rezeki ngavataurewo kuti ndedzipi nzira dzichashandiswa kuti vanoda kuongorora zviitiko izvi vangave vanhu vakazvimirira vemasangano akazvimiririra, vangave vezvematongerwo enyika, nhume dzinenge dzakamirira mapato ezvematongerwo enyika, vangaongorora nenzira dzipi kuti zvinhu zvinge zviri pachena padititere zvisina kana kuvanda, zvichizivikanwa kuti zviri kufambiswa sei, vanhu vari kugadziriswa mazita ndivanani, uyezve hapana kubirira kungaitigwe. Ngazvive zviri pachena, ngavataure nezeki.
Asi wototarisa mutengo wedata muZimbabwe unenge wakati kwirei kukunda dzimwe nyika dzakatikomberedza dzose idzi, munoona vanhu vachizokwanisa here kumhanyidzana nenguva idzodzi vachifambidzana nadzo nekudhura kwazvinoita kuti vagonyoresa kuti vago kuongorora vagoita zvavanotarisirwa kunzi vaite mukuongororwa kwevoters rollroad.
Nyaya yekudzura kwezvinhu inyaya chaiyo, ndiyo hombe icharamba iri dambudziko. Asi kana tichiasa nyaya dzezvekuvhota zvechimanje-manje, dzekungadai yakatungamirawo yakaita kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika, vatingati vari kudiaspora, vakwanisewo kuvhota nekunyoresa nekuvhota vachishandisa nzira dzimwe chete dzavari kushandisa iko zvino. Asi takaona kuti hazvina kukwanisika, idambudziko rimwe iroro risiri kutaurwa. Nyaya dzemari dzicharamba dzichinetsa kunyanya vanhu vari kumaruwa. Asi tinovigawo kuti vedzeke vachaisa mahofisi akakwana akaringana kuti vaya vasingakwanisi kuwana mikana yemari vanogona kufamba netsoka dzavo, vachinoona kuti vakanyorisa here kuvhota, vachigadzirisa mazita avo kuti vagozadzisa kodzero dzavo dziri mubumbiro dzekushara pavanoda pamadiro vatungamiri vavanoda ivo vomene pauzima.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavinga vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naIvan Zininga weStudio 7. Dare repamusoro ratara musi wemuvhuro 21 Chivabvu 2018 sezuva rekunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri navaAbraham Mateta vachida kuti dare iri rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kudhinda magwaro ekuvhota eBraille iyo inokwanisa kushandiswa nevamwe vasingaone vanenge vachida kuvhota musarudzo dzegore rino. Nyaya iyi inonzi ichanzwikwa nenguva dzemasikati. Zeki yakazivisa svondo rapera kuti haisi kuzodhinda magwaro eBraille sezvo isina uwandu hwevanhu vasingaone vanokwanisa kuverenga Braille. Asi vemapato anopikisa pamwe nemamwe masangano akazvimirira vari kupomera Zeki mhosva yekutsikirira kodzero dzevasingaone zvekuti vavhote muchiwande. Jonga Kandembiri weStudio 7 abata vaMateta ava vanhu vegweta kuti tinzwe kuti vanoti kudii nemashoko ekuti nyaya yavo ichanzwikwa mudare nemusi wemuvhuro svondo rinouya.
Tinofara zvikuru kuti nyaya iyi ichazonzwikwa nedare. Chatakaita isu kunyanya ndoda kuti vateereri vanzwisise kuti kuvhota pasina aziva kuti wavhota sei ikodzero iri mubumbiro remutemo. Saka muapplication yatakaita iyi takati isu tinoda kuti ZEC itibvumirewo kuti kuve nenzira. Atina kutaura Braille chete, takataura kuti vanogona kushandisa template ballot kana tactile ballot. Zvekare muchikumbiro ichi takati kune vaya vanozoda kuvhota vachibatsirwa nevavauya navo ngavabvumirwe kuti vangovhota vachibatsirwa nevavauya navo, kwete zvekuti pave napresiding officer anonzi anenge achizoona kuti ndizvo here zvaitwa. Saka ndo chikumbiro chatakaendesa. Saka tinofara zvikuru kuti chikumbiro ichi chichanzwikwa nedare musi wemuvhuro.
Asi takambonzwawo kunga ZEKI ine zvikonzero zvayakapa zviri kuita kuti inge isingadhinde maballot paper eBraille musarudzo dzegore rino. Imi hamuna kutambira here zvikonzero zvavo izvozvo?
Chekutanga mukatarisa pazvikonzero zvavakapa, chikuru chacho chaive chekuti ZEKI yaiti iyo haizivi kuti vanhu vanoda kushandisa Braille ballot vangani. Asi mukatondera muna 2018 SADC yakatsutsumwa, chikwata chevaongorori veSADC chakatsutsumwa nekuda kwehuwandu hwevanhu vakabatsirwa kuvhota. Chikati icho zvakakosha kuti sangano rezvesarudzo rifunge nezvekuita kuti kuve nenzira dzakadai sana Braille ballot nekuridyusa kana kudzikisa huwandu uhwu. Saka 5 years dzese pasina chavari kuita vozotaura kuti hatizi kuziva kuti huwandu hwakadii. Ndochekutanga. Chechipiri mukoma Kandemiri, kana tichitaura nezvekodzero hatizi kutaura nezveyatingati privilege, tikutaura nezvezvinhu zvekuti kana uri munhu unotori nazvo. Saka kuvhota muchivande ikodzero, hapana angamuka achiti handidi kuti uve nekodzero yako, asi obva ati kuchave nesarudzo dzakajeka mushure mekunge vamwe vasina kodzero dzavo.
Panyaya yekodzero yamuri kutaura vaMateta, tinoona kuti vamwe vakaremara vanonetsekana nenyaya yekuti panenge pachivhoterwa havakwanisi kupasvika, dzimwe nguva panenge pachitoda ramp kuti vange vachisvikapo kana kuti mafambiro avanoita. Zvimwe zvezvinhu here zvamakaisa muzvichemo zvamuina zvamuda kuti zvigadziswe neZEC kudaroko?
Mkoma kandemiri ndine urombo kutipa takaitao application yedu. Peza mno ziwa nature ema court application. Nde kuti mnofanu waku itaura nyaya zinogona kubatika panguwa iyo. Saka takaona otika taura zese zinu kushunguru zavandu wakare mara mwandu wazo. Azi application natura izo kurisa. Saka parisi zinu takangu zili mitamu kutaura neze. Kuvota muchivande yatinoti secret ballot kuitira vanhu vasingaoni asi tinotarisira kuti munguva dzinotevera mamwe masangano achatibatsira kuti aitewo zvichemo zvine chekuita nekusasvikika panzvimbo dzesarudzo.
Munotarisira here imi kuti dare richakupaiwo mutongo unokugutsai?
Ine hangu handidi kufunga kuti dare richadii asi chandinonzwisisa ndechekuti mutemo wakajeka maringe nekuti ikodzero yemwana wese weZimbabwe kuvota achishandisa secret ballot. Ndisingazozivi hangu kuti dare richati chiine kuti ndozvatatoendesa asi kodzero yekuvota muchivande ikodzero yakajeka pamutemo wedu weZimbabwe.
Avo vanga vari vaAbraham Mateta avakakwidza nyaya yekuti ZEC idhinde magwaro ekuvhotesa neBrail vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumwe kanzura weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muguta reMasvingo vaGodfrey Kuraone vakasvitsa zviri pamutemo chikumbiro kukanzuru yavo chekuti idome mumwe mugwagwa weguta iri zita rekuti Morgan Richard Tsvangirai senzira yekurangarira mabasa akaitwa naMushakabvu. Kandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vakuraone avo vanovakanzura weward 4 vakasvitsa chikumbiro ichi nezuromano iri kukanzuro yeMasvingo kuitira kuti izeye chikumbiro chekuti mugwagwa weHofmeyer uyo uri pakati peguta upiwe zita rekuti Morgan Richard Tsvangirai. Vakuraone vanoti vakaona zvakakodzera kuisa chikumbiro ichi asi havasi kufara nedanho rekomiti yekanzuro inoona nezveutano nedzimba iyo inoda kukwidza nyaya iyi kudare remakurukota enyika.
Ndakaisa motion yangu yekuti one of the busiest streets, kana ndingati the second busiest street in Masvingo, inonzi Hofmeyer Street, ive iwe renamed after Morgan Tsvangirai. Nekuti ndinodavira kuti mabasa akaita muno munyika anokodzera kuti angachipaura mukedzero wakadaro. Saka musi wa8 May ndakaisa motion iyoyo mufukanzo, ndakaisa mukutaura nokuti muzvinyorwa. So ndokubva kanzo inoti wisdom ndobva yanditi iyo chendai munonyora iri motion yenyu iyo iri written. So ndakanyora motion yangu ndikaisubmita kukanzo. Saka nhasi motion iyoyo iri kugarwa pasi necommittee inonzi Health Housing Committee. Kana yazopedza kugarwa pasi nhasi neHealth Housing Committee, motion ichaenda kukanzo kufukanzo iri kupeka mwedzi unowu.
Vakuraone vanoti mutemo weUrban Councils Act Chapter 29.15 unovapa simba rekutumidza migwagwa mazita pasina kuenda kudare remakurukota enyika. Nokudare vanoti inzira yemakanzura ari kupikisa aroda kuti zvisaite kana kuti zvinonoke. Sasgara wekomiti iyi uye vari nhengo yeZANPF vagashiya mundondo varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vachataura kana yapedza kuzeiwa musangano mukuru uchaitwa kupera kwemwedzi uno. Aka akasiye kutanga nyaya yechikurukurwa mudare rekanzuru sezvo yakatsviriridza svondo rapera apo kanzuru yeMasvingo yakaita musangano wayo mukuru wekuzeya zvakaitika muna Kubvumbi. Pakaitwa makakatano pakati penhengo dzeZANPF neMDCT pakataurwa nyaya yekusvika nhengo dzekanzuru dzauyirana kuti chikumbiro ichi ngachiise pamberi pekanzuru zviri pamutemo. Izvi ndizvo zvakapa kuti vakuraone vapinze nyaya iyi mudare zviri pamutemo nezuro manheru kubudikidza nekunyorera komiti yedzimba tsamba chikumbiro ichi kuitira kuti chikurukurwe nekanzuru pamusangano wayo mukuru. Muzare Cecilia Mundondo ndemumwe ari kutsigira makanzura eZANPF kuramba kuti mugwagwa uyu utumidze zita ravatsvangirai.
Zvazvisi zvakaitika nekuti magamba chaiwo chaiwo akagwa hondo munyika muno. Vana Muzenda havana kutumidziwa marodhi, vana Tongogara havana kutumidziwa marodhi. Saka vozotumidza Tsvangirai sei Tsvangirai asina kana kumboita president, asina kana kumboita hondo nekuti akaita prime minister akada kuvafaitira mari dzavo zvikakona. Izvo zvazviitika kanzura yeMDC yakuda kuziva nhema.
Asi muzare jina mtero vanoti danu lakatu wanawakura wune lakanaka nekuti watangira nakaita basa gurumunyika rekurwira utongi wejekerere nekodzero dzevanhu.
Ndino zvona zviri right semugadziri wemasvingo ano MDC vari right. Inofanira kunemewa after Tsvangirai. Tsvangirai akauya nechange, akauya nedemokrasi uyezve airira kodzero dzevanhu, akawisa change muno muAfrica uyezve ndiye munhu muno muAfrica leader akawisa change inotoonekwa. Inofanira kunemewa after Tsvangirai uye aihwina maelections. Aihwina maelections achibirirwa kusvika vazomubvumidza aita prime minister.
Mukanzuri yemasvingo mune makanzura gumi, matanhatu ari MDC, mana ari ZANPF. Vakurawo nevanoti vanotarisira kuti kana zvaovisisa vanotarisira kupikisa pfungwa yekuendesa nyaya yekudare remakurukota vovhotera kuti ripedzerwe mukanzuru sezvo bato ravo rine makanzuro akawanda kudarika ZANPF.
Fukanzo ino ndiyo ichaitaridza kuti takundika zvaita budirira asi hazvitadzi ndoona kuti chibudirira kuti studio inzimugenga Tsvangirai.
Nemhaka yekuti muona muchibudirira.
Chandino zvinotisindisa ndechekuti there is no reason wani kuti vanhu varambe kuita izvozvo nokuti masiti mazhinji akanenewa after vatungamiri vanga vashaka vakawanda. Chechipiri ndiona sekuti vazhinji vacho vanotsigira kuti tinge tichine masiti kuti inzi yamogani Tsvangirai nokuti ndinodaira kuti mukanzo yedu vazhinji ndeMDC naizvozvo handioni kana pana kanzo yaMDC anogona kupukana naizvozvo.
Kana chikumbiro ichi chikabudirira dhorobha remasungo richaita guta rekutanga kuva nemugwagwa wakatumidzwa zita remutungamiri webato rinopikisa uye asina kurwa hondo yechimurenga. Asi Masvingo harisiro guta regare riri kuda kuti mugwagwa waro upiwe zita ravatsvangirai. Guta reHarare rakawirirana muna Kurume kuti guta iri tumidze umwe mugwagwa zita ravatsvangirai mushure mechikumbiro chakaitwa navapita Moyo kanzura vekusouth Aton. Izvi zvakaitika mwedzi wapera kwamutare uko kanzuru yeguta iro yakabvumira navo kupa zita ravatsvangirai kune mumwe mugwagwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Meya weguta reBulawayo vaMartin Moyo vanoti zvisinei nekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika, kanzuru yeguta ravo yaedza nepose painogona kuita mabasa anotarisirwa kuti anga achiitirwa vagari. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko chekuparuremekedzo kune mamwe makanzura nevagari uye kupa nhoroondo yebasa raitwa nekanzuru yavo mumakore mashanu apfuura, Meya Moyo vakati kanzuru yavo yakasangana nematambudziko akawanda kusanganisira kumbomiswa mabasa kwemamwe makanzura nehurumende vachipomerwa mhosva dzehori. Asi vamwe vakaudza Studio 7 kuti vanofara nezvimwe zvakawanda zvavakakwanisa kuita kusanganisira kukwanisa kuramba vachipa vagari mvura yakachena zvisinei kuti guta reBulawayo riri munzvimbo isinganyatsonaya mvura. Vakatiwo chirongwa chekuvaka kwegodini mall nechimwe chezvinhu zvakakosha zvakaitwa nekanzuru yavo.
Chimwe chikuru chetakaita ipushing kuti project yegodini ivepo iko zvino. Makontraktors are on site. Vachitanga kuti kushande pagodi. Mabasa achavapo. Of course, not esemunhu acha employer na terracotta. Pane makontraktors achanga achishanda ipapo. Ruzhinji rwemakontraktors acho achange ari ma local companies. Of course, tinoziva kuti those local companies already have people. But panodikanwa ma extra hands. We think that it is important that varipo munomu Bulawayo vawanewo mabasa.
Pachitiko ichi makanzura gumi nemanomwe vakapiwa ruremekedzo rwekuema alderman mumwe muzvina bhizimisi vaMuhammad Hassan Isat vakapiwa ruremekedzo rwekuemugari weguta akanaka. Pakamboita mutauro apo gurukota redunhu reBulawayo amai Angeline Masuku vakabuda musiti hall maitirwa chiitiko ichi vachiratidza kusafara nezvaive zvataurwa nevakambove kanzura weguta reBulawayo vaAmen Mpofu avo vakati danho rehurumende yeZANU PF rekubvisira vagari zvikwereti zvavaive nazvo kumakanzuro emunyika rakapinza makanzuro akawanda mumatambudziko makuru uye harifanirwe kudzokororwa. Pamubvunzo wekuti ndeapi matambudziko avanoona vasina kunyatsokwanisa kugadzirisa, meya moyo vakati kunyange hazvo guta reBulawayo richionekwa nevakawanda seguta rakachena kupfuura mamwe ose munyika, vanoshishikana nenyaya yekuti vagari vanorasa marara pose pose.
Kana economy isingashandi, vanhu resort to vending. Saka our hope is that pachaita employment, and then that employment could do. Ichatora vanhu vazhinji vari muma street who are vending voenda kumabasa proper. I think asi we try to manage my vendors. My trust in this same andakati isu we do not want to fight my vendors. Isu chechinoda kuva manager.
Vamwe vakati wenyaya yevanotengesa mumigwagwa zvisiri pamutemo nerimwe dambudziko rinoramba richinetsa vachiti ringapera chete kana hurumende ikagadzirisa mamiriro ezveupfumi munyika.
Padambudziko retsvina handisati ndakutsikana because tine habit yokungorasa marara kwese kwese. Izvozvo zvinoita basa rekuclean city rive expensive. Zvinoita kuti city yedu igare yaka swiba. Saka I think kurudziro huru yendinoita kuma Bulawayo residents ndeyekuti ngative litter conscious.
Mumwe kanzura weguta reBulawayo vaSilas Chigora vakaudzawo Studio 7 kuti vanonzwa kufara nemashandiro akaita kanzuru yavo vachiti semaonero avo vakagona basa zvisinei nekuti makanzuro munyika akatarisana nedambudziko rekushaya mari yakakwana. Mumwe mugari vaMishek Bonde vanorumbidzawo mashandiro akaita kanzuru.
Zvino yaida kuya kuzotora sezvo yakanga akaita kuHarare kokukawa nezvirwere zvisingaperi nenyaya yekorera, asi mburu hazvina kuitika izvozvo. Nzvimbo yedu tiri kure neZambezi, tiri kure nemadhamu makuru, asi mvuri wedu yakaramba yakachena kusvikira nhasi uno. Uyezve pakuchena kwedhorobheni muno muZimbabwe is second to none kupfuura iyo Harare City ka inonziko ndiyo Capital City mugere wana president. Saka ndini ndinombo kuti council dai pasina economy hardship yakanga iripo ndopunga dai kaita zvinopfuura izvozvo.
Guta reBulawayo ndiro guta rechipiri pakukura mushure meguta reHarare uye rine maward makumi maviri nemapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Shava.
Munau dzemitambo, vanoita zvekubheja mitambo yenhabvu muZimbabwe vari kutarisira kuita mari yakawanda nekubheja mitambo yekutanga yemakundano e2018 World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuZimbabwe, kwete vateveri venhabvu chete, vari kutarisira kuita mari zhinji nekukanda mari dzavo mumitambo yekutanga yemakundano e2018 World Cup ayo ari kuitirwa muRussia. Kubva musi wa14 chikumi vakawanda vari kuchengeta mari dzavo idzo vanoti vari kutarisira kuisa yakawanda yacho mumitambo yekutanga iyo vanoti haina kunyanyooma kuona kuti chikwata chinokunda ndechipi. Mitambo yekutanga iyi inowanzosanganisira zvikwata zvemukurumbira zvakaita sana Brazil nana Germany nezvikwata zvidiki zvimwe zvacho zvakaita sana Panama zviri kupinda World Cup kekutanga. Vachepa saizi avo vanogara murugare muHarare vanoti mitambo yekutanga yemagungano ndiyo ine mari yese sezvo
yaka pava kudoma.
Kwa the World Cup, ndongwa dziri dzokuita mari, senge makemu ekutanga waya, ndopachata mari yakareba. Ndote ndingobheja makemu mari izi, mari inoshwanika zvokutamba, uchiwana mari yako everyday. Asi wada zvoenda kumberi mberi unoona kuti chiona kuti makemu anenge aoma kumberi ikoko. Apa chita chikora kuti mari ipenda kunani. Asi pekutanga apa, chaita mari ini.
Vasaizi, ndivo mumwe wevazhinji vari kurarama nekubheja mitambo muZimbabwe. Umo musisina mabasa nemhaka yekubharwa kwemakambani zvichitevera kuuma kwezveupfumi munyika. Vakawanda vakaita savasaizi vari kumukira vakasunga matai kana kupfeka masutu sevari kuenda kubasa vachienda mudzimba dzinobhejerwa mitambo. Dzimba idzi dziri kugara dzakazara kuti tashu zvekuti muri mukupera kwesvondo munhu anokwanisa kutora awa kana kudarika ari pamutsetse asati atamba tikiti rake. Muteveri wechikwata chenhabvu cheHarare City vakudza ibere avo vanogara kudziva rasekwa vanoti vachange vachikanda mari yavo pazvikwata zvine mukurumbira kunyanya pamitambo yekutanga iyo vanoti kunyange isingabhadhare mari yakawandisa inobatika.
Mitambo iyi mitambo yekutanga haibhadhare mari yakawanda asi tinodiwa kuisawo mari yakawanda kuti ubati zvinhu indakatoisawo mari magemu iwaya tichitarisirawo mari.
Vamwewo vakaita savadhaniel mudzamiri avo vanobva kumabhuku vanoti mari yavo vachange vachiisa pazvikwata zvine mukurumbira zvakaita sebrazil izvo vanoti hazvisi kuzorohwa mumitambo yadzo yese yekutanga.
Brazil, Germany nespain uyezve ndichaisa kana mari kana tuwaya chaiyo toziva kuti hatitai ende patuwaya iyo ndingatokwereta zvangu mari iyo kuti ndikwanise kuiwana bati ndiri kutora mari.
Brazil negermany dzakapedza mitambo yadzo yese munzira yekuworld cup vasina kurohwa kana mumutambo mumwe chete asi mumakundano eworld cup munowanzoitika mashiripiti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Kambonzwisa chete kubva kuna Suleiman Chimbetu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. ZEC yotaura nezvinoda kuitwa panyaya yekuongorora gwaro revavhoti nevanhu vakanyoresa kuti vavhote musarudzo dzegore rino. Dare repamusoro rotara zuva rekunzwa nyaya yevasingaone avo vanoti havasi kufara nekuti hapana mapepa ekuti vavhote muchivande sevamwe. Mumwe kanzuro wekumasvingo oisa chikumbiro kukanzuro iyi chekuti mumwe mugwagwa wemuguta iri upiwe zita ramushakabvu Morgan Tsvangirai. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. zichiti muswere zvakanaka vateereri musakanganwa kunzwa nhau dzedu na 7 PM. Iko zvino ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soko isikati.